Zimane rakana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Dare Robert va Job Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nematare kare uchinzi unotyora bumbiro remitemo Nyaya yekuti vanhu vatongerwe rufu here kana kuti kwete yokunzera gakava munyika Tichakupai zviri kubva ku Ivory Coast kumitambo ye Africa Cup of Nations Ii ndio mimu ya msoro ye nao zedu za nasi, zichua kwa muri chiba kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala, vabatwa vaine mosha yekunzi vakataura manyepo. Asi magweta anogwira kodzero dzevanhu anoti mutemo washandiswa kuvabata nemhosva hausi mubumbiro remitemo Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mutongi wedare amai Ferris chakanyuka vati dare rawana vasikala vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau hope wechingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusoro soro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare
takaisa chinyunyuto chocho kupamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuZimbabwe reconstitutional court rakati mutemo uyu haufanire kunge uri mumutemo yemuZimbabwe tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo dare harina kubvumirana nesu rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo
amai chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa humbo wekuti izvi zvainge zvaitwa sei mutonga ati mashoka vasikala ipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu
tapinda mudare yemasikati ano apo dare rapa mutongo waro panyaya yatanga tafambira yavasikala dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotaridza chidzo chavo zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikana tinongogashira sekuuya kwawaita hatina zvatingaita hongu hatigutsikani nawo tiri kunyunyuta pamusoro pavo hatifunge uye hatione sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya inomazvo hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo
vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo vasikala vachapiwa chirango ichi vachibva kumba mumwe mutsigiri wecitizens coalition for change vajeff chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikala vachiti havagutsi sikane nemutongo wanhasi
nyaya yakushandisa kunyararidzo ari mune zvematongero enyika kunyanya mapato anopikisa. Tulikuona tungamiri mapato anopikisa. Vari kupiwa mitongo vachinzi vari vabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato reZANU-PF kune vakarerekera kuZANU-PF. Inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare dzinotongorasirwa kupi ipapo.
Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambizi yambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala anoti achapikisa mutongo uyu kudarira pamusoro reHigh Court. Vaimbova mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nevasikala vakanzi vabhadhare madhora mazana mashanu ekuAmerica. Vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International atambira nemufaro dano ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wekutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo hurumende ichiti unombunyikidza kodzero yekurarama ya vanenge kana vachinge vapuwa chirango ichi. Mutori wedu Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro makurukota hurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota hurumende, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJane van Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that was the constant.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavapapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mucheri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tichange chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya yavanoti pachirungu eni ai fo eni ai, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi-ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parliament yekubvuma, government yekubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwezi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore makumi maviri nerimwe 21 years nemakore makumi manomwe 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiye dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi chadoma vaClifford Hlatshwayo kuti vave mutungamiri wacho mudare reparamende. VaHlatshwayo ndivo zvakare vanokokera nhengo dzechikwata ichi mudare reparamende. Chikwata ichi chinoti chaendesa tsamba kudare reparamende. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kuti tinzwe kuti vapiwa tsamba iyi here kana kuti kwete, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vakarimara vakawanda vari kuchema-chema kuti zvipatara hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekurapwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava anosanganisira kushayikwa kwezvivakwa zvinokwanisa kuti vapinde muzvipatara zviri nyore kana kuti maremps. Kushayikwa kwevashandi pazvipatara vanogona kutaura nevasingagoni kutaura kana kuti sign language, uye kushayikwa kwezvinyorwa zvebreu zvinokwanisa kuverengwa nevasingaoni. Mumwe mugari wemuHarare akaremara vaenergy mutero vati kunyange mutemo wenational disability policy uchisungira kuti vawane kodzero idzi, izvi hazvisi kuitika.
Mutemo uripo muzvinyogwa zvose zvehurumende, asi dambudziko guru riripo chinhu ichi chiripo pakungokunyogwa asi kuita hapana. Votokaenda muzvipatara zvizhinji zvinokwanisa kubetsera isu vakaremara hazvipo. Mabreu hakuna, vanogona kuinterpreta sign language chaiko chaiko hapana.
Mugari wekumasvingo ane usope Agnes Gurune anoti ari kushushikana nekuti kuzvipatara zvehurumende hakuna mishina yekuongorora gomarara repaganda.
Regaitaure ndichi zvinongozikamwa kuti isusu skin yedu is very vulnerable to skin cancer. Ndo dambudziko guru ratinaro. Saka challenge yatinayo ndeyekuti skin cancer iri kunetsa kurapa muno muZimbabwe. Hatina mafacilities okuti tinokwanisa kurapwa, ndochokutanga.
Vamwe vakaremara vanoti pavanobatwa nezvirwere zvepabonde vanonetsika nekundotaurira vashandi vekuzvipatara avo vasingagoni mitauro yavo, izvo zvinozoita kuti vaende nevabatsiri avo vanozopedzisira vaziva zvakavanzika kwavari. Vanoti vakaremara vanobata zvibharo, vamwe vachinyara kuenda kuzvipatara kuti vapiwe mishonga yekudzivirira zvirwere kana pamuviri, vopedzisira voita vana vasina vana baba. Vesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzare vungaitinarwa vanoti nyika ine mitemo pamapepa chete yekuti vakaremara vawane kodzero mukurapwa muzvipatara zvehurumende, asi izvi hazvisi kutevedzerwa.
Tiri vachingotaura kana izvozvo zvekuti mapublic institutions kunyanya zvipatara zvachona izvozvo ngazvive zviri accessible, zvine maremps, zvine kuita kuti munhu wese akaremara ange achikwanisa kupinda muchipatara achinowana maservices. But tiri kuona kuti hazvipo. On paper, yes, zviripo.
Izvi zvatinirwa nemumwe anorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaHenry Chivanga vachiti mutemo wenational disability policy wakaparurwa nemutungamiri wenyika mugore ra2021 unosungira zvipatara kugadzirisa zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakaremara varapwe, asi izvi hazvisi kutevedzerwawo. Chikamu 3.7.2 chemutemo uyu chinoti vanhu vose vane hurema vanofanira kurapwa munyika pachena, uye zvipatara zvive nezvikwanisiro zvese zvinodiwa nevanhu ava. Mambo Mugadu vekwanyika vanhu mududhu rekumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanoti vanhu vakaremara kumaruwa vari panguva yakaoma sezvo zvipatara zvizhinji zviri kure uye zvisina zvikwanisiro zvevakaremara.
Mukatasa vane mawheelchairs haagoni kufamba kwenguva yakareba mudhasi, vane makrachis havagoni kufamba kwedistance vachienda kune ma clinics pamwe cheteo nevasingaoni. Saka tinotarisira kuti pakaitwa urongwa kuma mobile clinics zvinogona kubatsira zvikuru sei kuti vanhu vavo vagamuchidzwe utano hwavo.
Vanotiwo vakaremara kumaruwa havana ruzivo rwekuti pane mutemo unoati vanofanira kurapwa pachena, vachiti hurumende inofanira kuita zvirongwa zvekuvazivisa nezvekodzero iyi. Vanomirira vakaremara mudare reSenate vaIshmael Zulu vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vakaremara varapo pachena, vari kushayiwa mishonga muzvipatara zvehurumende vozonzi vanotenga kuzvitoro zvemishonga izvo zvinodhura.
Asi chinonetsa pamaamtos ndechekutizvo unoona chiremba kugonyererwa mushonga kana kuti yatinoti prescription zvozonesa maende zvokuti unozoshaya mishonga yacho inenge zvoda kuti unotenga kuma pharmacy, ma private pharmacy panze.
Gurukota rebazi reutano Dr. Douglas Mombeshora vakati tibate munyori mukuru webazi ravo Dr. Aspect Bwaunganidze avo vakati tiise mibvunzo kuWhatsApp asi havana kupindura kwemazuva matatu apfuura. Zvimwe chetezvo nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzemuAfrica dzine mutemo inoremekedza kodzero dzevakaremara. Zimstat inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 914,287 vakaremara munyika yose. Nakamira Studio 7 Masvingo, Tini Godfrey Mutimba.
Bazi rinoona nezvemafambisirwo emhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari edizel nepeturu akwira mutengo. Dizel rakwira nesendi rimwe chete remadhora ekuAmerica kuenda pa$1.67, peturu yakwira nemasendi manomwe ekuAmerica kuenda pa$1.64. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa mugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Aiwa zvinototikanganisa kukwira kwemitengo iyi. Ndinofunga mukaona mamiriro anenge akaita, mashandiro atakaita ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuendesa maproducts edu, zvitengeswa zvedu kubva papoint A kuenda papoint B, tinodora motikari. Kazhinji kwacho mota idzi dzatinoseenzesa imota dzatinenge tahaya kana kuti mota dzinema private citizens vanenge vatibatsira. Saka kana zvato mitengo yemafuta yakwira sezvizotorwa kuti naivo mitengo yavo yekuti takura yekutibatsira kuti timuvhise maproducts edu vanobva vatokwidza. Saka zvichati afekta nenzira yakakura chose mukatasa ivheni vari mucross border trading kuti vafambe vaende kumabhodha vanenge vachikwira mabhazi, zvova kuti mabhazi aya achakwidza mitengo vachingotransfera kumitengo iyi kwatiri semainformal traders nekuti vakwidzirwawo mafuta.
Ipo pano kwira mitengo yemafuta kudai panomboitawo here mikana yekuti muiso muono wenyu pakukwidzwa kwazvo?
Ndoo chinenge chiri zvatinenge tichitochemera kuti vasati vagadza mitengo minyuwana yakaita seiyi vakagara pasi nevanhu vatinenge vachizoaffectwa nazvo vanogona kunzwawo mashoko ekurudziro yekuti zvoitwa sei. Zvino kana pasina kumbogara pasi vachingoita madecisions ari ega zvinotibata isusu nekuti tisu pekupedzisira tinenge tiri affected nemadecisions akadaro.
Kuri kuwana mukana mikurudziro yenyu ine ngechiti kudini panyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende, tinokurudzira ma ministries ese anenge achiita madecisions ekukwidza mitengo, ingava yepeturu, ingava yechero zvekudya, ngavagare pasi nevanhu vanzwewo kuti vanhu vane mafungiro api.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. urombo kukuzisa iwa tereri kuti kutanga muswatikofu kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwa nani.
Asi chirongwa zvamuno farira zvakaita secha muno taura zvamuno funga zvichange zvotepenyurwa maneru kutanga nenguva dza 7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwa nani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita se Daybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musa akanga anwe kuterera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebele zvinotanga na 7 maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero vari kutsigirwa neIran vanonzi vari kuramba vachikanda zvombo kurwisa America neshamwari dzayo Middle East. America, Britain nedzimwe nyika dzainge dzamborwisa vanopfurikidza mwero ava dzichivapa yambiro yakasimba mushure mekunge vauraya mauto yeAmerica matatu kuJordan. Asi vari kutsigirwa neIran vari muIraq, Syria neYemen vakarwisa zvakare mauto yeAmerica neshamwari dzayo katatu kubva musi wechishanu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapere anonzi arura kuKenya uye auraya mumwe murume akakuvadza vamwe vanhu vaviri pedyo nechikoro chepamusorosoro cheMultimedia University zvapa kuti vadzidzi vavhare migwagwa vachiratidzira kuti havana kuchengetedzeka. Mumwe mudzidzi anonzi akarumwa. Chikoro ichi chiri pedyo neNairobi National Park inochengeterwa mhuka. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tine hurukuro navafarai madamombe vanobva kuwedza mudunhu reMashonaland East vachishanda sacredit controller pane imwe kambani huru inoita zvekubheja mitambo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yandinoshandira kunobhejwa mitambo yese, kunobhejwa manhamba zvatora mukurumbira nekuZimbabwe nekuZimbabwe uko. Maloto aya, bhora riripo rinobhejwa, mabhiza anobhejwa, cricket inobhejwa, tennis inobhejwa, hakuna mutambo usiri kubhejwa kubasa kwandiri kuenda uko.
Iro basa ramuri kuita ibasa ramaiita muri kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazodzidzira masvika muSouth Africa?
Vakandemire basa ra credit controller iri handina kuritanga muno. Ndakari tangira kumusha kuHarare kwataka latichishanda uko. Ndiri kumusha ndakadzidza zveaccounting. Saka patakanzvera mabhuku eaccounting ndakaguma ndaenda mudepartment recredit control mukambani yandaishanda. Saka kuroti basa iri handina kuritanga muno. Ndakabva naro kumusha kuZimbabwe kuHarare kwandakashanda kwemakore akawanda kwazvo ndiri credit controller ndichishandira telecoms company. Kwemakura akatoverengeka.
Chii chakaita kuti munge muchienda kuSouth Africa muchibva kuZimbabwe?
Chakaita kuti tiuye kuno kuSouth Africa kuJohannesburg vajonga harusi rugare. Takanga tiri kumusha uku tichishanda zvakanaka kwazvo. Asi nyika yakasanduka ajonga, zvinhu zvikatanga kurema, mitengo yezvinhu ikatanga kuita muramba mhuru, mari dzevana yechikoro dzanga dzisabhadharike, chikafu mumba kwakwa kungotarisana nemeso. Saka zvinhu zvakaoma, zvekuoma zviya zvekuti takaona kuti tikaramba takagara semunhu wechirume unouraya mhuri nenzara, dzamara tati regai tiyambuke mhiri kwaLimpopo. Ndozvazotisvitsa kuna Jonga gore ra2007 ndopandauya kuno kuJohannesburg.
Mune machallenge amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu?
Ichokwadi, tine machallenges atinosangana nawo mukushanda. Zvagara zvakadaro kuti kugarisana nevanhu vasiri verudzi rumwe chete sandinyore. Asi nekujairana tajairana, iwo vakujairawo kuti idzi hama dzedu sichijairawo. Asi pane pamwe paunoona kuti apa sandizvo.
Mune vamuri kusimudzirawo here vamuri kushanda navo vanga vakuZimbabwe kana iko kuSouth Africa kwamuri?
Ichokwadi, ichokwadi ukasangana nemunhu kuno usiri kumusha ndiyo hama yako chaiyo chaiyo. Saka tinavo vatiri kusangana navo tichikurudzira vamwe tiri kuvapo ruzivo rwebasa vanenge vauya mumabasa omu vanenge vachitsvaga mabasa tinovapo ruzivo kuti zvinofamba sei zvikuru sei basa redu remakaunziri. Ndinavo vanotori nechitsama vandakarairidzawo kuti basa rinoshandwa uchidai mumatinoswera mumabasa omu.
Mune tarisiro yekuzodzokera kumusha here munguva pfupi inotevera muchinoshanda muriko kana kugarako?
Vajonga kumusha. Tarisiro yekudzokera kumusha hungu iripo. Chiri kurema chete kumadzokerero ekumusha, nekuti nhau dzekumusha dziri kuramba kusangana zvekuti ungafunge kuti ungazorarama sei. Pari zvino hationi tichidzokera, nekuti zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti hazvisati zvadzokera panzvimbo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva
vatigere navo muno, shoko rangu nderekuti tisakanganwe kwatakabva, kuno kutakauya kuzopotera. Saka ngatishandei tichiziva kwatakabva, nekuti ndiko kwatichadzokera. Kuda kana kusada Jonga kumusha tichadzokera. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa, ngatishandei tichidzokera kumusha, tivake misha kumusha uko, titsvage pekugara pekuzonogara nemhuri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFarai Madamombe vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi kuine mutambo wesemifinal uri kutambwa iko zvino pakati peNigeria neSouth Africa. Kwapera maminutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes achiri mangange South Africa 0 Nigeria 0. Pane umwewo mutambo uchatambwa na10 manheru ano pakati peIvory Coast neDRC. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIvory Coast.
Hakusi kufambi panzira dzese dzakazara vanhu. Chandiri kuona vanhu vakapfeka matisheti eorenji kaIvory Coast iri kutamba nhasi. Saka munhu wese auda chero vasina matiketi ekuenda kustadium vane bhari kuonera padhuze nestadium vakaiswa mascreens. Saka it's beautiful asi there's a lot of tension because maivorians vari kuda kubudirira kuti vasvikoko kumafinals.
Tinoona kuti pane mutambo weSouth Africa neNigeria mutambo wekutanga, ivo vekuSouth Africa vabuda here uyezve vekuNigeria vabuda here, zvakamira sei?
Ndiri kunyanyoona vekuNigeria nekuti mapfekero avo ubva watomboona kuti vaNigeria, ndiri kutoona maflag mapfekero. VekuSouth Africa ndisati ndati kuona vakati asi Nigeria ndofunga ndingati vanogona kutoita half stadium, nekuti obviously Ivory Coast iri muWest Africa iri padhuze ne Nigeria. Saka Nigeria yabuda chaizvo kuya kuno kuIvory Coast.
Takatarisa iwo mutambo iwoyu weSouth Africa neNigeria, unoonawo sei iwe semaonero ako nekuteedzera kwaunoita navo?
Kutaura chokwadi, Nigeria haisi timu yekutamba nayo and kubva nezuro paatatambozosimeni ari kurwara yapapavhori nevanhu vanga vachikuita makumati ngekuti ndofunga South Africa inobudirira. But ezvino osimeni naLookman zvavaripo vese, ndinoona kunge Nigeria ichabudirira.
Tombotarisa zvakare kuti kune mutambo weIvory Coast neDRC Congo, unoona uyu uchizofamba sei?
Munongoziva kuti kana munhu uchitamba mupamba pako, energy yaunopiwa, simba raunopiwa nevanhu vako, chero pakuimba national anthem taipe, ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirira nenyaya iyoyo yekuti vari kutarira pamba pavo and vanhu vakawanda vanenge vakazara mustadium vanhu vesinongo. Saka ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirirawo because of that.
Muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muIvory Coast, vange vachitaura vari parunare muIvory Coast makare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Vateereri, mutambo uyu pakati peNigeria neSouth Africa achiri mangange 0-0 kwapera iko 27 minutes. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tirikutaura nezve mitambo yema semifinals Africa Cup of Nations iri kutambirwa ku Ivory Coast iyi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number zelu zinoti 001-202-465-0318. Sazongo ya diapera regaiti mbotaru samsore na osha kare. Dare Robert wa Jobs Kalane Moswa richandisa mtemo wakabiswa ne dare repa msoro soro reconstitutional court. Tashuka kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Hanukone kene mfaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya minantunga mili nkomo munaudze isindebele.
So kuhisika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezaku sihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kuNhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods to the judicial in the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that his account is done in the right post.
Oke wamela izenge za West edalele parliamente ekubanda eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimoto kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimoto ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimoto asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngomthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFerris Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhajilwe ngunina emhlane. Igqwetha limela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that his account is done on that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga
Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe butholakala ku Facebook, nguye owenza icala leli.
Ubhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter, and there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele, kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail ungcono abuyele ngekhaya.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo, lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside. Icala uSikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilo mkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le-High Court limkhulule. Akwaziwa ukuba uSikhala owahlala iminyaka efika phose emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yephetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Iphetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Ngokuhlaziya lolu daba, uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi uMnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu, ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokhu abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu zikhwela zisiya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokhu abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe uMnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba lendlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisa na okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amaceba amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene nemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulalenziwayo kwamanje.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association. Ubexoxa loTabo Kancube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithe yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala esedeath penalty, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathintaba bakahulumende ikhabhinethi iyazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eleZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngochuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu, sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi, angene entolongweni agwetshelwe isikhathi kokwazi ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithathe isikhathi sethu silungise amajele indlela ami ngawo, ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi aso ndlela yokumpanisha nje kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalali ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jennifer Muswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathintambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzafiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana idale leli eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EleZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eleZimbabwe lacina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 17. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zontambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oh. uZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka baza kwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxele ohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Izimbabwe market vice leader is never influenced by a formal mechanism like how government will pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive their own rules, and the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. It's what I see in the middle of the market.
Ekhuluma ngesiNgisi umongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwa ngana yadida kancane lapha ukhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izimdola. Ube kwathi uhulumende naye uMnangagwa walesimo sokuthi izimdola zenzile njalo libe liyasetshenziswa eZimbabwe. Sithinde kufisting onto imali multi-currency. Bakudas me and Abu one carry every dollar. Both of me to pay the things of the end of the six by six.
Oh, Babu Mangushka, lo, Babu Mthuli Ncube, njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa, kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu Babu Mangushka, njengamxwayisa kakhulu, inwana akavule ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu i-formal market, ama-public market, and business. And lokhu bayibuka abantu bakhela ipetroli kule diesel kwe-parallel market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism e-monetary policy nanilani. Abakwamukele bahile ukuthi yiphi i-rate idetermine ye-market khonapho sekazi ukusebenza. Ubaba Mthuli ebitheke ukuthi uhulumende kaze le-discipline ngingayibhadethi imali kasebenzi ngayo le-bhajethi engayeqi ubhajethi yakhe rale. Njalo uhulumende asibalise ukuthengisa indlela. Uhulumende wethu kufuze alide kuba sina sisebenzisa izilidola laye kufuze alide i-utilization of the zilidola. Wasibiza zinakathesi uhulumende ukuthi ufuna ukuya kusebenzisa izilidola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza nge-US dollar. Onganiki i-confidence nakizi nje umuntu ese-street ukuthi wasebenze izilidola kodwa ngabe zizinto efuna i-US dollar kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha amabili. Kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminingi emathebeleleni North leSouth lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele mnumzana Bednico Bebe owayemela iNkayi South edalele ephalamende, njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
Two kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose isnowstorm esisho belokhu belungisa leyo 2 kilometers kuthi kungafika izulu ke kumiwe, kuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe. Khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho, yinto elokhu kuthiwa iyalungiswa. Akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga, kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi kale ebona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate. Khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezidungisile, bona belokhu bengakazicedile abezo 2 kilometers sezicedinyaelamfo.
Sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe, njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe?
Umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government yeTuet eyayincedisana legovernment yeZimbabwe. Kutheke sekuwukuthi igovernment yeZimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikaMgabe. Kwasekusiba-ke lokulokhana okuthiwa iQED yaphuma esivumelwaneni leso, ngoba ukwenza kweZimbabwe kwase kungqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho, wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 eParliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo weNkayi. Kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesinye isikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho, ibhajethi ibe khona, kuthiwa imali ikhona, kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase-allocatwa siyisibeka kwezinye indawo. So ngomgwaqo sitibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelelo silokhu sithi sina umgwaqo weNkayi uyalungiswa. Njalo kathesi esingathi asebewulungisile, sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki eNyathi, sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona eNyathi. Nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120.
Eminye-ke imigwaqo eMathebeleland
dadwethu, ukuthi sikhulume ngemgwaqo yamathebeleni sokusiyangisa, sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kubulawayo usiya e-Victoria Falls. Uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke, kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo, ngoba usulamabhodigodi kakusahambe ngikhuluma kunje kunje. Angikhulumi-ke ngawomgwaqo weNkayi, kawuvele kawuhambeki, uhambe nje yonke indawo. Usiya kubola upani ungena usiyale, usiya kubo Tholotsho akula mgwaqo eTholotsho. Uhambe usiya uyedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko. Angikhulumi-ke nxa usudlula edinga usiya phambili, yinto ezingahambekiyo. So ngathi nje generally iMathebeleland yonke particularly iMathebeleland North umgwaqo mibi kafulu kakhulu, engathi-ke iMathebeleland North inganika iprovinsi yena esinyethethe uhulumente. Kubangela ingozi, kubangele ukufa kwezimota, kubangele ukuthi kungabi le-development, ngoba i-development ihamba nemgwaqo ehambekayo, ihamba lama-railway line ahambekayo, ihamba lama-frematina asebenzayo, yiyo okuthiwa i-development. So kakukho okukhona okungaletha i-development eZimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe owayemela iNkayi edalele ephalamende, obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Yena uchasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo, Victoria Falls, Bulawayo, Nkayi, lawal cholocho cross date kamativu pinga indaba vele nihlala ngikhuthaza uhulumeni njengohulumeni ukuthi kule mzamo nje wabona kule something okwenzakalayo nje kulezi insuku ku Bulawayo Nkai Road but it's not enough isikhalo ukuthi ku budget yalonyaka nje ngasayino ikisho ngoba kathesi kwachova nge budget adikhona kulomnyana umnyaka ophelileyo i carry over e budget ya last year umsebenzi awungaphelanga so bazaqedisa 5 kilometers ya last year then sesingena ku 14 kilometers ya this year ukuthi kuze sikave indawo engani inkulwane but why list kuzange ukuthi retire ngeke ichovu ngomnyaka owodwa at least into esikhuthazwa i Ministry of Roads ukuthi at least ilele remaining kilometers ugrade ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu befike enkaya then u Victoria Falls Road sekuzange inkulu contract okona phana Bitmain World anqade emile because of ama resources base sifake lamanye ama teams ethu esilawe province emguza ekhava 60 kilometers izefika ensuza kule esukela ensuza elupane iyefika phambi kwelupane then yedeti le wange le Victoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wayelist kusamobhalaizwa ama resources ukuthi uBitmain World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubudgetelwe about 20 kilometers esikhangelela ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge 20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugrade ukuthi kwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but asike kungagrade ukufuthela le gravel kuza kwanise ukuthi kuhambeki sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithafa
okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokhu kuhamba mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu
angilesiqiniseko siswami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto sezakala kakho ngama resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi wephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokho ama resources izimali zitholakele bonke ngokukhuluma uza kubona kusenzakala sishona
umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Isiqalile imidlalo yama semifinals awe Africa Cup of Nations iAFCON sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0 njalo zihlaba ikhefu iIvory Coast yona izanqekilana leDRC kusikhashana esilandelayo Utabo kanxube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Awabona amathimu esemifinal ukuthi uyidlale adlalile kumbe bakaqala ikhona so kunzima kuzadlala kunzima wonke amathimu akhona banalayo ichance yokuthi final kodwa thina njengabantu eAfrika khona ukuthi bethu bafuna abaningi kodwa hayi
Sibone abanengi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala kuhle laphana leNigeria. Abanye bebesithi iadvantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abanengi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal. Kumbe ithathe inkeso
isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country kanti abantu asikehola imali ezinkulu sekuyela ama-big salary loba njengamanye asopipa sekehola imali ezinkulu isikhathi esiningi imali eziningi abalahanganyana eyomuntu odlala local uyandastenda layo osofuna ukuthi ilizwe lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha inewenti yabancedisa ngoba ngabantu abalandileyo abasafuna labo ukuthi bengazakale emhlabeni webhora so ngabantu abahlala ngenhliziyo yabo ngoyonke abangalasikhathi sokuthi bekele endaweni emsebenzinenileyo bafuna ukudlala bebonakale bakuthola ama-dtup so yesithaba nincedisa ngezinye indlela but liphinde le-disadvantage endaweni ze-experience. Yabona kwesinye isikhathi abantu abadlala outlane bafana nale-HIV before babe ne-experience yokuthi i-situation enze dayenza so, i-situation enze dayenza so. Kodwa-ke ngokubona kwami, hhayi.
Ivory Coast le DRC yiphi elingayikhangelela lapha ukuthi ngabe inqoba
ngendlela iIvory Coast eyangena ngayo ukuthi zithiwe nesitetesiyo thina sathi ngapha yaphuma kudala and ithi le ibuhomo kanye ngendlela eningayo lasidinga isidliwe bewanithi umuntu oyizasebempiriod card gabsawina ithini enjalo kathesi isiyingozi ngoba indlela abadlule ngayo ngani ngabantu abalenhlahla okuyisila kubedlule kwedlule hhayi Ivory Coast ngeyani izangena izangena final. Ngokubona kwami ngoba hayi indlela abadlule ngayo badlule ngakhanyiwe ukuthi number 16 final and hayi ngibona ngani bazawina final.
URonald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Silikhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esixoxe khona ngemidlalo ye-AFCON ama-semi-finals kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo.